Sangano rinomirira vadzidzi ava reCouncil for Student Teachers kana kuti COST rinoti kubvira pavhurwa zvikoro izvi svondo rapfuura makoreji mazhinji ari kurambidza vadzidzi kupinda muzvikoro achiti vanofanira kutanga vabhadhara mari yese. Mumwe mudzidzi wepaBelvedere Teachers College uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo achitya kuzodzingwa zvachose ati tariro yavo yave yemutungamiriri wenyika.
Kuna mukuru wedu His Excellency Comrade Emerson Mnangagwa-Dambudzo akati achipinda pachigaro akati is a listening president anoteerera. Saka chikumbiro chedu ndechekuti atiteerere semastudents kuti tiwane kudzidza because future vedu mayouth tirikugadzira future yedu nefuture inoteerera.
Hatiwo vamwe vabereki vavo vakadzingwa mabasa uye vamwe vari kuedza kana kutengesa zvipfuyo asi zviri kuramba. Mumwe mudzidzi ati dzatove svondo mbiri zvikoro zvavhurwa asi vasingadzidzi uye havachaziva kuti voita sei.
Vanhu vose vanongova nomubvunzo wekuti saka tichasvika rini tichigara panze tichaita sei nekuti sekumira kwazvakaita izvizvi hapana anotindokwanisa kuwana mari nekukasika. Asi tinokwanisa kuwana shoma. Asi ukawana shoma uri kunzi waita hapo wabhadhara haupindi mukati.
VaEnoch Musasu vano vetrustee weCoast vaudza Studio 7 kuti vadzidzi vakawanda pachikoro cheMorgan Zintech vakatotadza kubhadhara mari dzekotoro yekutanga wechikumbiro chavo kuti koreji iyi irege vadzidzi vanyore bvunzo vachitsvaga mari.
Ndizvaizvizvi vanhu vazhinji vakaita sei vakaomerwa zvotitori nevamwe vedu vakatotadza kubhadhara mari dzekuTT vakatotadza kuwana maresults avo. Saka zvokuti mari iyoyo 29,100 zvaizvizvi inogona kunetsa. Saka tinge tichitokumbirawona kuti iri government yokwanisa kusubsidiza kuti vana voita se vonyora mazama avo oeosi vana vonyora mazama asiwo vogona kuzobata kana maresults pane kuti onzi nekwese kwatakabva kuzvakaoma onzi hauchanyora sama.
Kunyange hazvo hurumende ichiti vadzidzi vanofanira kuronga nzira dzekubhadhara mari vachidzidza vakuru vakuru vemakoreji aya vari kuramba izvi uyewo vamwe vashandi mubazi redzidzo yepamusoro vanoti izvi hazvisiri pamutemo. VaSteven Marshall Mariwo avo vari mukomiti yeCoast vaudza Studio 7 kuti vachaedzana pose pavanogona kutaura nehurumende kuti vadzidzi vese vakwanise kunyora bvunzo.
Zvatichatoita seCoast tiroda kuvareka kuti tikwanise kunyora tsamba inoenda kuhurumende titaure navo kuti aiwa udzai maprincipals emacolleges ese kuti tigare pasi titaure tiite payment plan ndokuti tikwanise kubhadharai uye tikwanise kupedza kumacourses edu atirikuita.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota redzidzo yepamusoro vaAmuri Murwira kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi svondo rapfuura vakavimbisa kuti vachagadzirisa nyaya iyi.
Regati goita look into it. Normally mapayment plans they are a normal way of running or universities and colleges. So it's a matter that has to be clarified. Chaclarifya toona kuti chii chiri kuitika.
Asi vamwe vadzidzi vaudza Studio 7 kuti zvisinei nemashoko avamurwira vakaudzwa nemumwe mushandi mubazi iri kuti hazvisi pamutemo kuti vadzidzi vaite mapayment plan.
Kwatakasvika ikoko vakatiudza kuti nyaya dzemapayment plan nenyaya dzekuti mwana haasi kudzingirwa schoolfees zvinhu zvinongotaurwa in politics asi sisi zviri mugovernment. Zviri mugovernment ndezvokuti munhu anofanira kubhadhara fees yake yakakwana ozotanga kudzidza.
Hatina kukwanisa kunzwa kuvakuru vakuru vemakoreji eMorgan Zintech neBelvedere sezvo vange vasiri mumahofisi avo. Zvimwe zvikoro zvepamusoro zvisiri zvevarayiridzi zvinobvumidza vadzidzi kuita mapayment plan kuti vadzidze vachitsvaga mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.